Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tinela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechipiri kurume 16 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCovid-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhasi taungana kutambira nhomba yepiri kubva kuChina zviuru mazana maviri eSinopharm.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatambira nhomba dzekudzivirira chirwere cheCovid-19 zvinosvika zviuru mazana mana kubva kuChina. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reATUS rinopa hurumende svondo rimwe chete rekugadzirisa zvichemo zvevarayiridzi. Hurumende inowedzera negore kurambidzwa kutengesa pamusika weZimbabwe Stock Exchange kwemakambani anoti Old Mutual nePretoria Portland Cement. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatambira nhomba dzekudzivirira chirwere cheCovid-19 dzinosvika zviuru mazana mana kubva kuChina. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura panhandare yeRobert Mugabe International Airport, vaMnangagwa vati nhomba dzinoita mazana maviri ezviuru dzakapiwa Zimbabwe serubatsiro neChina. Nhomba idzi dzakagadzirwa nekambani yeSinopharm. Pamusoro pezvo, vaMnangagwa vatiwo Zimbabwe yakatenga dzimwe nhomba mazana maviri ezviuru dzemhando yeSinovac senzira yekurwisa chirwere cheCovid-19. Sinovac inogadzirwa zvakare kuChina.
Today we are gathered to receive the second phase of 200,000 vaccine doses donated to Zimbabwe by the people of Zimbabwe from China.
Nhasi taungana kutambira nhomba yepiri kubva kuChina zviuru mazana maviri eSinopharm pamwe nezviuru mazana maviri enhomba yeSinovac uyezve zvekushandisa zvinoita miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri zvatakatenga kuSinopharm.
vaMnangagwa vati kubayiwa kwenhomba ndiko chete kunoita kuti Zimbabwe ikunde chirwere cheCovid-19. Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati kuuya kwenhomba idzi chinhu chakanaka zvikuru uye ndizvo zvavagara vachikurudzira hurumende kuti iite. VaMadzorera vatiwo zvinogona kubatsira kuti vanhu vave nechido chekunobayiwa.
Zvokuwedzera mhando nemhando dzenhomba dzakasiyana-siyana dzeCovid-19 zvinobetsera zvikuru kuimprova confidence yevanhu panhomba iyi. Tiri kunzwa kuti pane nhomba yeSinovac yauyawo zvakare. Zvinobetsera vamwe vachasarudza iyoyo nokuti pava pane runyere kupe rwokuti ndiyo iri kushandiswawo kuChina ikoko. Tinotarisira kuti hurumende ichawedzera dzimwe nhombawo. Vana Sputnik V vatakanzwa neimwe yekuIndia yeya vachiramba vachiwedzera neJohnson and Johnson kuti vanhu vawane variety yokuchuza kubva kwairi.
VaMadzorera vatiwo zvakakosha kuti hurumende isimbise kurudziro yekuti vanhu vaende kunobayiwa. Vatiwo kuunganidza nhomba munyika hazvibatsiri zvakanyanya kana dzisiri kushanda basa radzo. VaMadzorera vati zvakakosha kuti vaMnangagwa vabayiwe nhomba pajekerere vachiti zvikaitwa vanhu vanovimba nenhomba dziri kubayiwa munyika.
Saka hurumende ngaishande zvikuru nemahealth workers kuvadzidzisa nokuti vaigamuchire. Chechipiri, toda kuona waka mukuru wenyika achibayiwa waka tozoti nhomba yakanaka thereby wairi sign of farm ya agatanga kuhunza kaiyo ya takabaiwa wawamwe zingape confidence kuwano nukutu ndo nomba wani wane doubt na wesukuru
Mutunga miri wesanga nore machile mbaka jumiri vitha Remedical and Dental Private Practitioners of Zimbabwe Association Dr. Joannis Marisa vati womunyika munodiwa dzidziso zvakanyanya vachiti mashoko enhema pamusoro penhomba dziri kubayiwa munyika ndiwo akanyanya zvichienzaniswa nemashoko echokwadi vamarisa avo vakatobayiwa nhomba yepiri yecovid-19 vati manyepo ekuti nhomba iyi iri kurwarisa kana kuuraya vanhu vamarisa vati vanhu vanoda kudzidziswa zvakanyanya kuti kubayiwa nhomba ndonzira yekudzivirira chirwere checovid-19
vanhu vanofanira kudzidziswa zvokwadi zvokwadi zvakanakira vaccination kana kuti kutambira nhomba iyoyo yecovid-19 uye tozama kuti vaya vanotumidzirawo mashoko enhema tivewo isu vanhu vanospreada mashoko echokwadi kuita kukaundawo mashoko enhema
mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vazivisawo kuti veruzhinji vasatyira kuti nhomba iyi inogona kupera simba rayo isati yashandiswa sezvo mishonga iyi yakakura vamujiri vati bazi ravo riri kuramba richipa dzidziso pamusoro pechirwere checovid-19 pamwe nedzidziso pamusoro penhomba iri kushandiswa munyika nechinangwa chekuti vanhu vakawanda vabayiwe nhomba senzira yekudzivirira chirwere checovid-19
vanhu pari zvino rasimudzira kudzidzisa vanhu kunaka nekushanda kunoita nhombo iyoyi vane matingati maoutreach programs vari kufamba kumaprovinces vachidzidzisa vanhu takara tiine risk communication community engagement inofamba mumamusha achivata interpersonal kuti rinoshanda uye rakanaka
kusvika nezuro vanhu zviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matanhatu kana kuti 37,660 vanga vabayiwa nhomba yesinopharm munyika yose ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
Komiti yeparamende inoona nezvekurima nhasi yaratidza kusafara kwayo nekusarongeka zvakanaka kwekambani yeTobacco Industries Marketing Board apo kambani yaudza komiti kuti haisati yave nehwaro hwekuti varimi vachabhadharwa sei panguva iyo kwasara masvondo matatu ekuti varimi vatengese fodya yavo Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano kuzeya gadziro yemwaka wekutengesa fodya gore rino, mukuru wekambani yeTIMB Dr. Andrew Matibiri pamwe nasachigaro webhodhi rekambani iyi vaPat Devenish vati gadziriro dzave pachidanho chepamusoro asi vachakamirira kunzwa kubva kuReserve Bank of Zimbabwe kuti varimi vachabhadharwa sei. Nhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvekurima dzange dzichida kuziva kuti ndeapi matanho akatorwa nekambani iyi kugadzirisa nyaya dzemari dzinogara dzichichema-chema nevarimi gore negore. Imwe nhengo yekomiti vaBramwe Seremwe vati varimi havasi kufara nemabhadharo darirwe avari kuitwa
mafarma dzavino dzichemwe kuti amari yatikwana iyi ishoma kuti ndiogona even 1 hectare size 1 hectare yofodya irimwe tikukosa mari yakawanda ari maus asi kana vakuzotengerwa yacho tikubvaida imwe chiku mazimudhora saka vari kuchema kuti aiwa dai matiwedzerawo mari yechiyefodya vaona mari yakatikurei
asi vamatibhiri vati TIMB haisati yaudzwa neRBZ kuti varimi vachabhadharwa sei asi vati vanoziva matambudziko nezvichemo zvevarimi uye vakazviendesa kuRBZ.
Ya hongu chichemo ichachi varimi takachinzwa tikachitambira tikachisimudzira kuenda kuReserve Bank kuti vaone zvavangaite ne 60% iyoyo kuti vangaipamidzirere kukwira ipapo saka tangomirira kubva kwavari sekutaura kwandaita iye zvinhu zvatisatapiwa yatingati gwaro riri pamutemo rekuti ndozvichaitika izvi
sachigaro wekomiti vaJustice Mayor wajajena vati komiti yavo haingaenderere mberi nemusangano kana TIMB isati yave kuziva kuti varimi vachabhadharwa sei nekudaro vati vachaita mumusangano nekambani iyi misika yefodya isati yavhurwa musi wa 7 kubumbi mukuru werimwe remasangano anomirira varimi munyika reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vauza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru kuti kunyange hazvo RBZ yakavaziisa kuti yawedzera mari yekunze ichatambirwa nevarimi kubva pazvikamu makumi mashanu kusvika pazvikamu makumi matanhatu kubva muzana havasati vaudzwa kuti vachabhadharwa sei vaZakaria vati varimi vanoda kuti mari iyi iwedzerwe kusvika pazvikamu makumi masere kubva muzana vatiwo zvakakosha kuti pave nehwaro hwekuti fodya inotengeswa sei kwete kuti gore negore panotsvagwa nzira yekuti zvinhu zvinofambiswa sei
asi gore negore kunoda kugadzirwa kuti tinofambisa sei makauno gore negore hazvaifanira kudaro policy inofanira kungovapo inoratidza kuti chinhu ichi chinozikanwa kuti chichava fodya ichava kuvarimi vachavako misika ichavako saka zvinongofanira kuti zvifambiswe sezvangofanana nokuti kana waenda kusupermarket uchida kutenga chingwa haumbosviki uchibvunza kuti ndobhadhara sei unongosvika uchindoda chingwa ichi ndozvatinofanira kuita
vatiwo mwaka wegore rinowange wakanaka chose uye varimi vanofanira kuudzwa nyaya dzekuti vanobhadharwa sei paine nguva
hapana nguva zvachose nekuti kana kuine zvinenge zvabuda kuti vanhu vanobhadharwa sei nenzira dzakadii zvinoda kuti zvichisvikwa zvekuvarimi nguva vasati vatanga kufambisa fodya yavo saka hapana nguva zvachose kana takatarisa zvinhu izvi zvazvisingadi kuti tirasirwe nemwaka wakadai wekuti nzayanaya zvakanaka product yavapo asi totadza kuwirirana kana kuziva kuti zvinhu zvichafambiswa sei nguva iripo
mukuru weRBZ Dr John Mangudla vati iyi inyaya yavakatogadzirisa asi vamangudla havana kutipa zvizere panyaya iyi pataenda pamhepo TIMB yazivisa kuti misika yefodya mitatu inoti Tobacco Sales Floor Boka Tobacco Floors pamwe nePremier Tobacco Auction Floor ichavhura misika yayo muHarare musi wa 7 kubvumbi uye misika iyi ichange ichitevedza mitemo yese nazvose zvinodiwa kudzivirira kupararira kwedenda recovid-19 yati pane makambani makumi maviri nemasere achange achitenga fodya pamisika iyi yatiwo kune nzvimbo shanu dzichange dzichitengerwa fodya nemakambani akazvimirira kwarusape marondera bhindura mvurwi nekaroi uye kunzvimbo idzi fodya ichatanga kutengwa musi wa8 kubvumbi pane makambani makumi matatu nemapfumbamwe achange achitenga fodya kunzvimbo idzi uwandu hwefodya gore rino hunotarisirwa kukwira kubva pamakeiji mamiriyoni zana nemakumi masere nemana kusvika pamakeiji mamiriyoni mazana maviri kana kudarika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Mirira varairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ranyorera hurumende richipa svondo rimwe chete rekuti igadzirise zvichemo zvevarairidzi kukundikana kwayo nengo dzaro pamwe nevabereki vanozopinda mumigwagwa vachiratidzira nyika yose. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti vatosvitsa gwaro ravo rine zvinyunyuto zvipfumbamwe kumapazi anoteredzidzo rinoona nezvevashandi vehurumende Republic Service Commission pamwe nekumahofisi emutungamiri wenyika vachivazivisa kuti vacharatidzira nemusi wa22 kurume kana zvichemo zvavo zvisati zvagadziriswa zvimwe zvezvinhu zvavanoti zvinofanirwa kutanga zvagadziriswa zvinosanganisira nyaya dzemihoro yavo iyo vanoda kuti idzokere pamadhora mazana mashanu nemakumi maviri ekuamerica avaitambira muna gumiguru 2018 kuteverwa kwenzira dzekudzivirira nadzo kupararira kwecovid-19 muzvikoro kugadzirira zvakakwana kwevadzidzisi pamwe nevadzidzi kudzikira zvakanyanya kweuwandu hwevana vakabudirira pabvunzo dzegore rapera pamwewo nekukwira kweuwandu hwevanasikana vachiri kuenda kuchikoro vari kubata pamuviri zuva ratarwa nesangano iri kuti riratidzire ndiro zvakare zuva rinotarisirwa kuvhurwa kwezvikoro pachikamu chepiri kana kuti phase 2 vamasaraure vanoti kana vakasawana mhinduro vacharatidzira vachinosiya magwaro enyunyuto kumahofisi edzidzo nyika yose
tiri kuona dambudziko rekuti kuti hurumende haisi kukoshesa dzidzo yevana vedu nekuti iri kurega kugadzirisa nhuna dzatakaburitsa vapa kare mukarangarira gore rapfuura takaparura gwaro Education and Crisis Report September 2020 tichitsanangura nhuna dzese dziripo nezvimaitwe nehurumende kuti zvikoro zvedu zvifure zvakanaka vana vadzidze tikuona hurumende iri kuramba yakapeta maoko isina zvairi kuita nezvazvo kana kutanga kwegore zvakare takanyorera hurumende pamwe chete federation of zimbabwe ichiita zinyenika vanyorerawo zvakare ichingoramba ichivakumbira hurumende kuti igadzirise zvichemo saka tapa hurumende kusvika musi wa 22 March idzi nyaya dzainge ichiziya kare kuti kana ichinge isati yagadzira nyaya iyi kuchazoona kuratidzira nyika yese varayiridzi vachibatana nemaparents kurwira dzidzo yemuzimbabwe kuti isarambe ichiendeswa kumaweri nehurumende iri kuratidza kuti haina hanyi
kuratidzira kunouya nenzira dzakasiyana-siyana vamasaraure imi mucharatidzira nemutoo upi
tichange tiine magwaro inyuyuto achange achitorwa kubva kumadistrict ese vanhu vachifamba mumigwagwa vachinotura magwaro aya kuvatungamiriri vehurumende vanenge vari mudunhu imomo kumahofisi makuru emutungamiriri wenyika vaemarson mnangagwa achivazivisa kuti ngavagadzirise nyaya idzi dzedzidzo vamwewo vachange vachijoina kuratidzira uko vari pamadandemutande vachingosumudzawo mapulakadzi avo vari mudzimba vachikanda pamasocial media nepamwe kuzipurakiraisa kunyunyuta kwedu kampeni yatiri kuita tiri kukondinda nekampeni yedu yesave our education ZW campaign iyo yatakatanga kuparura gore rapera tichiedza kushingirira kuti tinyengeredze hurumende kuti igadzirisei zvakaitika dzidzo yemuzimbabwe kuti ifambire peni
tinoonawo kuti musi wamasarudza kuratidzira musi unenge uchivhurwa zvikoro pachikamu chechipiri yatingati phase 2 muri kutarisira here kuti nhengo dzenyu dzichazoenda kumabasa dzichizonoratidzira zvakare
nhengo dzedu dzagara hadzikwanisi kuenda kumabasa kana nhuna yemasalari isati yagadzirwa saka tiri kutoita kuti tiratidzire apa inyaya yekuti tiri kurwadziwa kuti tingogara kudzimba tichiti hatina mari iye hurumende isina hanyi vatinenge tiri kuwadza vana
mazivisa here hurumende nezveurongwa hwenyu hwekuratidzirawo
hongu tatovazivisa tikatovapa outmetup yatavanyorera iri gwaro kuti tichigadzirisa zvedu zvikamu zva 22 basi asi tagara tinongovazivisa zvinhu zvakuva tagadzirisai apa gadzirisai apa asi vanoratidza kuti vanenge vachitazvitanja munzeve saka rwendo runoda kuti ai tomboenda kwavari ikoko tichatovaudza nemuromo kuti dambudziko rirapa rakurisa raakupisa rakuda kushumisa kutsimura
avanga vari mutungamiri weatuzi vaobet masaraure vari parunhare muHarare nestudio 7 asi mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti kunyange hazvo vari kunzwawo nezveurongwa hwekuda kuratidzira kwesangano reatuzi uhu kuburikidza nemadandemutande hurumende yanga yagara ichitogadzirisa zvinyunyuto zvavo nechakare vandoro vanoti vari kukurudzira nhengo dzeatuzi kuti dzidzokere kumabasa panovhurwa zvikoro svendo runouya nemuvhuro
bazi reprimary nesecondary education riri kuziva hazvo kuti pane mateachers union akaita seinonzi atuzi ine nhengo dzinokwana 386 members vari kutiwo musi wa22 March vanenge vachiudza mamembers avo kuti vasaenda kubasa tiri kuzviona zvedu mumasocial media umu asi isu sebazi reprimary nesecondary education tiri kuramba takatarisa kuenda kumberi nekuvhurwa kwezvikoro tichipa dzidzo yemhando yepamusorosoro uye ine unyanzvi kuvanhu vese vemuzimbabwe zvatakadai takatovhura zvikoro tine maticha akawanda chaizvo nevadzidzi vakawanda vari kuuya kuchikoro nekuti vari kuda kusimudzira nyika yezimbabwe
ko zvichemo zvavo zvavari kutaura mugwaro ravo renyunyuto iri muri kuzvibata sei
isu sebazi reprimary and secondary education tiri kutozvigadzirisa zvimwe takatogadzirisa zvimwe zvitori mumaplans edu saka tinenge tichingokurudzirawo nhengo dzeatuzi kuti vauya havo kuzodzidzisa musi wemande vasanyanya kushungurudzika kuti hurumende haisi kuteerera zvichemo tinenge tichida kuti zvinhu zvienderere mberi tichitaurirana tese tibatane kuti tikudziridze nyika yedu yezimbabwe
mutauriri webazi redzidzo vataungana ndoro vari parunhare muHarare nestudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika mukuru anoona nezverubatsiro musangano reunited nations kana kuti humanitarian coordinator musouth sudan vaalen nodiu Vaburisa gwaro rekupema mari inoita biliyoni rimwe chete nemazana manomwe emamiriyoni emadhora ekuAmerica iyo ichashandiswa mukutengera chikafu vanhu vemusouth Sudan vanosvika mamiriyoni matanhatu nemazana matanhatu ezviuru. North Korea yaburitsa mashoko ekutyisidzira America neSouth Korea. Kim Jong-un, hanzvadzi yemutungamiri weNorth Korea Kim Jong-un, aburitsa mashoko achizivisa kuti nyika mbiri idzi, America neSouth Korea, dzichazvionera pamhuno sefodya zvichitevera kuita kwakaitwa nenyika mbiri idzi urongwa hwepagore hwekusimbisa mauto adzo. Dzichiita izvi dzakabatana. Mashoko aya anotevera nhaurirano dzapindwa nhasi muTokyo kuJapan negurukotaro zvekunze kweAmerica vaAntony Blinken pamwe negurukotaro zvekudzivirirwa kweAmerica vaLloyd Austin. Gurukotaro zvemari vaMutumi Nube vakazivisa mugwaro rehurumende kana kuti Government Gazette kuti vari kuwedzera negore kurambidzwa kutengesa pamusika weZimbabwe Stock Exchange kwemakambani anoti Old Mutual nePretoria Portland Cement kana kuti PPC ayo ari kupomerwa mhosva yekukonzera kusagadzikana kwehupfumi nekuburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Asi danho iri riri kushorwa nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi. Blessing Zulu Studio 7 anotipanyaya inotevera.
Makambani maviri aya akatanga kurambidzwa kutengesa pamusika weZimbabwe Stock Exchange kana kuti ZSE gore rapera, apo hurumende yakati yainge yatanga kuaferefeta ichiapomera mhosva yekuburitsa mari yekunze kana kuti foreign currency zvisiri pamutemo, izvo zvinonzi zvaikonzera kusagadzikana kwedhora remunyika. Vanwiwe vanoti vachiri kuongorora zvakabuda muongororo kana kuti audit report yemakambani aya. Ko zvaitwa navanwibe izvi zvinorevei chaizvo? Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti
nyaya yekusaspenda Old Mutual nePPC kwerimwe gore handifungi kuti danho rakanaka ratorwa naminister of finance, kana pakutanga takazvitaura kuti hazvibatsiri kusaspenda makambani makuru akaita sana Old Mutual nanaPPC, nekuti ndo makambani akabata stock market yeZimbabwe. Zvinotumira meseji yakaipa kunze kwenyika kuti Zimbabwe haisiri open for business.
Afrika vana soro jena vanoti hapana nhunzi inomara pasina ronda. Tabvunza muzvinafundo Mugano.
Argument ya Minister of Finance ndeye kuti mastocks emakambani aya anga achikonzera kuti rate iite chimbwa mupengo. Asi tikazviongorora nezvekuti yes zvinokwanisa kunge zvichidaro kana vachitarisa kuti mari paifamba sei, nekuti paya pane marates eblack market akanga ane mazita akasiyana-siyana aisanganisa Old Mutual implied rate. But in an has to now come a research ne eco cash rate, a remote market, one on a chinjamarano is ziva, a spend eco cash yesere. A tinao ma speculative rates, a remote market, anabas and Old Mutual implied rate. Tinao ma rates a black market are three ma speculative, a good one taking 120 against $1. Zingorum market.
Ko, pane chimwe here chaikwanisa kuitwa nehurumende pane kurova makambani aya nembara matonya? Tabvunza vaMugano.
Inini ndinofunga kuti hatikurudzirwi sehurumende kuti vapise imba nekuti mapinda gonzo, nekuti pane zvimwe zvikuru zviri kubva pamashares iwaya mastocks and Old Mutual atenga ati maportfolio investments. Kana isina suspended, Zimbabwe ine mukana wekuona mainvestments anobva kunze kwenyika anonga achitenga mashares Old Mutual, towana mari kunze kwenyika, particularly right now nenguva yeCOVID-19. Saka tichisuspenda the big players yepastock exchange, zviri kureva kuti activity yepastock exchange yadzikira. Inda yafunga kuti Minister of Finance neReserve Bank vaifanira kushanda zvakasimba kuita kuti mari irambe ichiwanika paauction system. Handifungi pane munhu angada kuenda kublack market kana paauction system iripo.
Asi vachipindura vaimbova mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vati
mavonero atakaita kuti vasuspenda izvi zvichokwadi pakaita mukana wokuratidza kuti mari dziya dzaitengeswa pamusika mutema dzakabva dzabvapo. Saka pakabva pava neumwe neimwe stability kana kuti pano hongororo unenge hunoratidzika kuti uori wenzira yekutengeserana mari nokoko zvinenge zvikapera.
Ko, poitwa sei kuti vanhu vasaswere vachivhiya katiyo? Tabunza abajokonya zvakare.
Dei vakurumidza kuongorora gwaro rakawana nokuti Stock Exchange vanga vafunga kuti vanovarongera yoku Victoria Falls. Vakailoncha kudhara. Saka hatione chanonotsa kuti vanhu vanorejesa ku Stock Exchange iyoyo. Dei zvazvaitwa izvo kuti vakurumidza vanhu vanovaisa ku Stock Exchange iyoyo vakati tirovabvisa, tirovaisa ku Stock Exchange inogona kutredwa neme foreign currency nevari kunze nevari muno munyika. Dei vavadaro vaita zvakanaka.
Nyanzvi munyadzi zvemabhanga vaGilbert Mponda vatiwo
pane report yakaitwa audit report yainyatso kuongorora kuti mashare aya kufamba kwaaita achitengwa muZimbabwe achitengeswa kuLondon mari yacho yaizombofambiswa sei uyezve vakasvika ndivanani uyezve mari yakabuda. Saka gurukuta rezvemari richiri kutarisa report iyoyi kuti vaone kuti zvinyatsogadziriswa sei mashare asati abvumidzwa kutengeswa zvakare.
Asi vamponda vakurudzirawo kuti vanube vapete nyaya iyi nechimbi-chimbi nekuti
hazvikodzeri kuti mashares arambe ari suspended nekuti vanhu vanenge vakaisa mari dzavo imomo.
Makambani maviri aya achiri kuita hawo bhizimisi pamisika yekunze kwenyika sezvo Old Mutual iri paLondon neJohannesburg Stock Exchanges, ukuwo PPC iri paBotswana neJohannesburg Stock Exchanges. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Panguwa iyo vanhu vakawanda vari kuratidza kusavimba nenhomba yeSinopharm, dzimwe nyanzvi munyadzi utano dziri kuenderera mberi dzichikurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba iyi. Muhurukuro yavaita naMike Hove weStudio 7, nyanzvi munyadzi utano Dr. Tinotenda Simemeza vari kukurudzira hurumende kuti itange zvirongwa zvakanangana nekudzidzisa veruzhinji zvakadzama nezvenhomba yeSinopharm, kuitira kuti vanhu vasatye kuitora.
Vaccine chainoita anobetsera kuti kana uchinge wazotapukirwa nechirwere achinyanye kukuaffecta maningi. Vaccine is not a cure, but inobetsera kuti wakabatira chirwere haurware maningi uyezve unokurumidza kupora such that haukwanise kuzospreada kune vamwe. KuSinopharm inotibetsera here? Sezvamukona mafrontline workers ari kubayiwa nenyaya yekuti ndinofunga vanounderstand the science behind it, but kune kushomeka kwekutapukirwa kweinformation muvanhu nenyaya yekuti vanhu havasi kunzwisisa the science behind it. Mavaccines akaita seSinopharm anotibetsera kunyange kune amwe mavarianti ariko, iro rinotibetsera kuti kana uchinge wawana chiro varianti yechirwere checoronavirus haukwanise kuzoaffectwa nevirus iyi maningi zvakapfurikidzira. Kurwara kwako hakuzonyanye kuita kuti usvike pakuzofa. Saka tinoona izvo macountries akawanda izvezvi, kune Morocco, kune Egypt, kune Dubai, the United, the UAE, vese vari kutora Sinopharm ende vari kuratidza kuti iri kushanda munyika idzodzo.
Takanzwa mutungamiriri wenyika vamunangagwa vachiti aiwa patange pachiuya dzimwewo nhomba. Nemaondero enyu mungati nhomba idzi dzakasiyana siyana dziri kuuya munyika dzichaita kuti zvive nyore kuti vanhu vagamuchire nhomba here munyika?
Ndinoona kunge vanhu vachatanga kuzvigamuchira, but I think ndinoda kukurudzira kuti vanhu chero vaccine iripo yakanaka kuti ungewo uchiitora nenyaya yekuti mavaccines anotibetsera. Ingave ichibva kuChina, ingave ichibva kuAmerica, ingave ichibva kuBritain, ese mavaccines anobetsera. Ndozvikuratidza studies ari kuproduswa handiti. Kana ese arimo munyika zvinobetsera kuti vamwe vanenge vane chida zvavaruda kusarudza zvive nyore. Asi isu tinokurudzira kuti munhu ange achitora vaccine chero yaanenge atora zvake.
Avanga vari nyanzvi munyadzi utano Dr. Tinotenda Simemeza vachitaura vari parunhare vari muHarare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, Nasi Manheru na8pm. Muchirongwa ichi tirikukurukura nevechidiki nezvekupararira kwechirwere checoronavirus, tichitarisa nyaya yekuti chirwere ichi chiri kukanganisa sei upenyu hwevechidiki, kunyanya vanasikana munyika. Muri eZimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano. Muineni Mike Hove.
Sezvo nguva yedu yapera, rakaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vatambira nhomba dzekudzivirira chirwere cheCovid-19 chinosvika zviuru mazana mana kubva kuChina. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reArtus rinopa hurumende svondo rimwe chete rekugadzirisa zvichemo zvevarayiridzi. Hurumende inowedzera negore kurambidzwa kutengesa pamusika weZimbabwe Stock Exchange kwemakambani anoti Old Mutual nePretoria Portland Cement. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuyizika December ba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngolwesifili mhlaka 16 kumbimbito 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubona kwamakuzayo ngofake ulwazi oluningi ukuthi mazi ihlatshwa leyo vaccine kuyiwa ngapi. Okwesibili, ama-vaccine la mazi akadalela kumbedelela umthethwani lapo. Selungise emazweni amaningi kule vaccine eRussia, kule China, kule azaphika.
Amajekiseni ehlanhla lesibili awukwenqabela umkhuhlane weCOVID-19 afike eHarare namuhla evela kwele China. Uhulumende esithi sokuzahlatshwa ababalisi, abakhokheli bamasonto labanye abenza imisebenzi eqakathekileyo.
Besokuyisikhathi singasebenzi ngapha amaselavi lama-renta wezibhadala, besekungekho sasikinyevo iliqiniso. Ngibona ngazathi abantu bengasigqokile ama-mask singavikela ukumemetheka kwe-COVID-19 at the same time sisebenzi.
Osomabhizimusi abasakhulayo bathi sokusiba lobubelo kwezamabhizimusi kulandela ukuvalwa kwawo okwesikhathi eside ngenxa ye-coronavirus. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party amiswe edale likamantshi kobulawayo namuhla lapho amagqwetha awamelayo akhalaze khona ukuthi ayehlolwa esibhedlela ngoba esithi atshaywa kakhulu ngamapolisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wamukele amanye njalo amajekiseni okwenqabela umkhuhlane weCOVID-19 azinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 alungiswe yinkampani yeSinopharm agoqela athengwe nguhulumende kanye laphiwe iZimbabwe ngeleChina. Ekhuluma esegcikeni lendizamchina lomongameli Mnangagwa, umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga wazise ukuthi phansi kwehlanhla elilandelayo kuzahlatshwa ababalisi, abakhokheli bamasonto labanye abenza imisebenzi ebalulekileyo. Kubika uMavis Gama.
Ekhuluma emkhosini wokwamukela amajekiseni lawa esilindweni sendizamchina eseRobert Gabriel Mugabe International Airport, umongameli uncome ubudlelwano obukhona phakathi kukahulumende wakwele China lowakhe.
Your Excellency, we are making steady progress in the fight against.
Ngiyaphumelela kulempi njengelizwe lokulwisana nalo mkhuhlane kanye lakulolu hlelo lwethu lokuhlaba amajekiseni omuthi wokuvikela umkhuhlane weCOVID-19.
Umeli weChina eZimbabwe umnumzana Gao Xiaoxun utshele umbuthano munye ukuba eZimbabwe ngelinye lamazwe amalutshwana abe ngawokuqala ukutholiswa isipho sale mithi ivela elizweni lakhe.
So far, we have donated or are donating COVID-19 vaccines to 69 countries in
urgent need. Sesanele sikupha isipho sale mithi ye COVID-19 kumazwe angu 69 adinga usizo lwesiphangiphangi. Njalo uhulumende usale imithi kulamazwe ngendlela yokuphathisa kulabo abasaba umkhosi veludinga.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungagwa upha umbono wakhe ngejekiseni leyi.
Ukubona kwami akuzange ngufakwe ulwazi oluningi ukuthi ma sihlatshwa leyo vaccine kuyiwa kabi. Okwesibili, ama-vaccine la ma singadalela kumbele ezomthethwani laka selungise emazweni amaningi, kule vaccine e-Russia, kule China, kule angaphikati. Kusho ukuthi akula vaccine esingathi yiyo kumele ngesikhiwa esingathi yi-standard elo hlobo oluzangena wonke muntu zonke ndawo.
Okunye okwenza abantu bangalithembi leli jekiseni Untungagwa uthi yikuba uZulu ebona abalutshwana abakuzikhundla zikahulumende abalokhe bengakahlatshwa.
Yena uhulumende mbele umngameli upresident Mnangagwa ma eqinisela nge-vaccine yena uke wahlatshwa na? Bona iningi labo mbina bakukhabhinethi abalezikhundla uhulumende bahlatshiwe na leyo vaccine? Ngemunye umbuzo ohambelana ngodaba lwe-vaccine.
Uhulumende uthi ulethemba lokuthi kuzahlatshwa abantu abangaba yisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% kumbe abangaba yizigidi ezilichumi 10 million. Impahla eyamukelwe nguhulumende lamhla iza ngesikhathi umuthi owehlandla lakuqala ulokhe ungakasetshenziswa waphela lapho kusahlatshwa abakuhlangothi lwabasebenza loZulu kakhulu ama-frontline workers, njalo besasekhona abalokhe besathikaza ukuhlatshwa lijekiseni leli. Kodwa umsekeli kamongameli enguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantine Chiwenga utshele umbuthano munye ukuba luqhuba kuhle uhlelo lokuhlaba abantu leli jekiseni, njalo ilizwe selikhangelele ukungena kuhlandla lesibili lokuhlaba abasebenzisana loZulu abagoqela abakuhlangothi lwezemfundo, abasebenza emithethwandaba, inkokheli yabezinkonzo labanye. Umnangagwa uveze ukuba phakathi kwamajekiseni abuye lamhla agoqela isipho samanye azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 esivele kwabeChina, lamanye athengwe nguhulumende wakhe kunkampani yeSinovac kanye lempahla esetshenziswa kwezempilakahle ethengwe kunkampani yeSinopharm. Le mithi yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 iza ngemva kwenyanga ilizwe litholiswe omunye ozinkulungwane ezingamakhulu amabili njalo 200,000 weSinopharm, wona ohlatshwa abasebenza loZulu kakhulu ama-frontline workers okubalisela odokotela, abongi, intatheli zindaba labanye. Kunje sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 37,660 ijekiseni le-COVID-19 Sinopharm vaccine eZimbabwe jikelele kusukela ngenyanga edluleyo. Sebezinkulungwane ezedlula amachumi amathathu asebebanjwe ele coronavirus kusukisela nyakenye leli gciwane liqhamuka elizweni labulala bedlula inkulungwane eyodwa lengxenye ekutshoneni kosuku lwangomvulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Osomabhizimusi abasakhulayo bathi umumo wamabhizimusi ukhanya usuncibilika ngemva kokuvalwa kwawo okwesikhathi eside ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. UMike Wove weStudio 7 uxoxele umnumzana Blessing Piri owenkampani yeDon Material Suits.
Yebo, siyakuthakazelela lokho. Besokuyisikhathi singasebenzi ngapha amasaladi lama-rent awuzibhadala, besokungekho sustainable, iliqiniso. Ngibona zathi abantu bengasigqokile ama-mask singavikela ukumemetheka kwe-COVID-19 at the same time sisebenzi.
Njengoba uZulu usevunyelwe ukuhamba-hamba, ubona ngani lokhu kuzasiza na nxa sesikhangela indlela eliphatha ngayo ibhizinisi lenu?
Yes, lokhu kuyasiza. Sisho ngani? Nxa abantu sebevunyelwe ukuhamba-hamba, Lathi sesenelisa ukuthi sizuze ama clients kungela ukubaphambanisayo nxa bezihambela edolobheni.
Siyezwa osomabhizimusi kanye lengcwethi kwezenotho bekhuthaza uhulumende ukuthi anikeze abamsebenzi etshiyeneyo imali yokuzithuthukisa ama-stimulus packages ngenxa yokuthi kunzima ukuthi bazithuthukise ngemva kokubhekana ngendubo etshiyeneyo phansi kohlelo lwe-lockdown. Ukubona njani lokho?
Ngiyavumelana nakho lokho. Uhulumende ulomlando wokuthuthukisa amabhizimusi ngoba at the end of the day siya contributa ku national GDP. I see it so danje ngeZimbabwe esiyabe siqala ngakho lokho. Sike sabona amanye amazwe enikeza osomabhizinisi ama stimulus packages ukuze bethuthukise amabhizinisi yabo ngemva kohlelo lo lockdown le.
Ezinye ingcwethi zezempila kahle kanye lohulumende bayakhuthaza uZulu ukuthi athathe ijekiseni elivikela i-COVID-19 besithi kuzafika isikhathi lapho kuzaba nzima ukuthi abantu bathole umsebenzi ukugada imitshova lokunye okutshiyeneyo njengalokho okwenzakalayo kwamanye amazwe. Njengosomabhizimusi osakhulayo ukubona njani lokho?
Sike sakuzwa lokho lo mongameli welizwe okwakuthinja layo, kodwa iqiniso yikuthi ivaccine le kumele ibe voluntary. Njalo asikaboni uhulumende esenza ama-PR campaigns ukuthi abantu bebe lolwazi nge-vaccine leyo.
Lo ngumnumzana Blessing Piri owenkampani yoDon Minteiro Suits. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngeviki edluleyo amiswe edale likamantshi kobulawayo namuhla lapho amagqwetha awo akhalaze khona ukuthi ayehlolwa esibhedlela ngoba esithi atshaywa kakhulu ngamapholisa. Elinye lalawa magqwetha umnumzana Prince Buche Duve utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi umthethwandaba kusasa uza kwethula isinqumo sokuthi bayakhululwa na abemthwakazi laba ngemali yesibambiso ibheyili kumbe hatshi.
Asisayenzanga i-bail application namhlanje ngesizathu sokuthi izibotshwa bezingakahlolwa ngabodokotela njengokucela kwethu last week. Beqalisa uku-appear e-court last week, sasicelile ukuthi bahambe bayehlolwa njengoba babelimela abanye bangikhona. Ngokuswelakala kwenhlanhla-ke abanye kade belokhu bengakahlolwa nalamhlanje, so sasesicela-ke njalo ukuthi babiseve ukwenzela ukuthi bayehlolwa ngakayenza isicelo sona leso. Kusekuthinini njengoba satsho ukuthi kuthiwa balimele kuvele kumele ehlolwe, so nxa inkundla yayisinqumile ukuthi bayehlolwa kumele vele bahlolwe njengokucela kwethu njalo njengokunquma kukamanje ekuqaleni.
Osokusele kathe sikuyini esingathi selikulindele njalo kuyini elikukhangelele ukuthi kwenzakale kusasa?
Sikhangelele ukuthi kusasa sikhangelele ukuthi babuye sebehloliwe le ncwadi eziveza ukuthi balimele okungakanani kwese ukukhangelele. Ye, sesizacela-ke.
Bebekhanya bephilile kumbe lokho besithi balezinyalo?
Bathi balezinyalo. Abanye izilonda zivele ziyakhanya zisegcekeni.
Kahle kahle icala abaletheswayo yiliphi?
Angikwazi ukuthi ngingalifaka njani ngesindebele, kodwa ngesikhiwa kuthiwa yi-public violence.
Kodwa bayalivuma leli cala?
Ngokuzwa kwethu kathesi abalivumi, kodwa anti amapholisa asayenza ama-investigations abakagcini. So ukuthi kuzaqhubeka njani nxa sesiye ekuthoniseni kwecala kuba ngcono lokuthi sikuthiyele phambili ayikhona kathesi.
Umnumzana Prince Buche Duve ligqwetha elimela amalunga emthwakazi Republic Party. Kusenjalo ibandla leli lithi amapholisa alilovele incwadi ephika ukuthi ahlukumeza amalunga alo kwesinye isehlakalo esedluleyo lapho okwabulawa amafastela amakhombi ngomnyaka odluleyo.
Yebo yebo yebo, thoka komuhle. Sithanda ukulinxosa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Sigxile kakhulu kudaba lokuthi igcikwane leli liphazamise kangakanani impilo zabatsha ikakhulu abesifazana. Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo ngo 8 ntambama.
sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Inkampani elungisa imithi eModena yethule umbiko othi uhlelo lokulungiswa komuthi wejekiseni lokuvikela abantwana abaleminyaka ephansi kwelishumi lambili 12 years emkhuhlaneni we-COVID-19 usekusibanga esiphezulu. Lo muthi ubikwa usalingwa ebantwaneni abangaba zinkulungwane eziyisithupha 6,000 abakwele Melika lakwele Canada. Abamphathi ntambo bezomvikela lokudlelana kwele Melika lamanye amazwe omhlaba abasekwethekeleleni kwele Japan babe lomhlangano lenhloko kahulumende yalelo lizwe umnumzana Yoshihide Suga esigodlweni iTokyo ngemva kokuhlangana labanye babo balelo lizwe. Lolu luhambo lwakuqala lwamalunga edaleli ikhabhinethi likahulumende kamongameli Joe Biden ngemva kokuthatha kwakhe intambo zombuso ngozibandlela lwenyaka. Umkhokeli webandla lezombusazwe eliphikisayo elikhulu kwele Uganda uBobi Wine ubotshiwe izolo ngesikhathi ephatheke ekutshengiseleni okwenzakale esikolweni salelo lizwe. Wine ubikwa elobe ekhuthaza uzulu wase-Uganda kubana aphume ngokuningi atshengisele ngokuthula esola umbuso kamongameli Yoweri Museveni. Umongameli Julius Maada Bio wele Sierra Leone ube ngumuntu wakuqala elizweni lelo ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine yokuzivikela emkhuhlaneni we-coronavirus. Ekusunguleni kohlelo lokuhlaba uzulu walelo lizwe ijekiseni leyo.
Ikomiti yepharlamente ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende isungule uphenyo lolu izolo ngokubuzisisa umqondisi wezesa umnumzana Sydney Gata ukuthi amankampani womabili aphiwa njani umsebenzi lokuthi kahle kahle kuyini okwenza ehluleka ukuqhuba lomsebenzi lanxa nje ahla ulwa. Inkampani yesakunda iyona ekhokhelwa ngumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudakwa Sitagwirei yaphiwa umsebenzi wokwakha isitichi samagetsi esasikhangelelwe ukusebenza ngedizili edema. Kodwa isimanga ikuthi lumsebenzi wawuqale waphiwa enye inkampani yaseMelika yasi uhluthunelwa waphiwa isakunda lanxa nje ayingazange iwudinge. I-Intratech yona ekhokhelwa ngumnumzana Wicknell Chivayo yaphiwa umsebenzi wokwakha isitichi sesola eGwanda kodwa akulalutho osoluphumile lanxa layo yahlawulwa izigidi zemali nguhulumende. Umkhokheli wezesa wehluleke ukuphendula imibuzo yepharlamente izolo esithi kalazo impendulo ngamankampani womabili. Lokhu kwenze leli dale lathi ayedinga impendulo aphenduke ngomvulo. Ingcweti kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi uphenyo lolu lubalulekile kakhulu ngoba uZulu kumele azi ukuthi imali yakhe isetshenziswa njani.
Esingathi accountability, transparency into eqakathekileyo lapho kule mali khona ngoba singekeli ukucubungula, singekeli ukukhangela, singekeli ukufaka ilihlo lokhozi lapho kule mali. Siyakwazi ukuthi imali empande yesono, omunye uzofuna ukunotha ngayo, omunye uzofuna ukunothisa umndeni wayo, omunye uzonothisa ipati yakhe, omunye uzonothisa abangani bakhe.
Ilanxa kunjalo uShoko uthi uphenyo lolu lungaba lwaphuza ngoba kudala amankampani womabili abhatalwa.
Okwehlisa umoya ngokucubungula asokwenzakala kathesi kubana sesicu labantu abakwenzayo abasekho, okwenza sizibuze ukuthi sizatholani ngakho. Okuqakathekileyo kubana nxa amathenda lawo awadwa kuparabhuliswa njalo kukhulunywa kwabakuadvertiswa, ikomiti le yepharlamente kufuzile proactive ihle iqalise ukucubungula njalo icubungule kwenzela ukuthi laba imali sibhadalwa ikakhulu ibambe imali ingabhadalwa yonke.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube laye uthi ngempela udaba lolu kumele luphenywe ichaywe sobala imisebenzi yenkohlakalo nxa ikhona.
Kuyinto enhle ukubona besukuma bephalamende besithi bayadingisisa ukuba inkohlakalo ngabe ingaphi kuzesa. Ngokuba iphalamende yethu idiniwe, iphalamende yethu ikhulelwa yizanu singakhohlwa ukuthi abaningi ephalamende bayizanu. Izanu yiyo eyande ukwebela abantu, yiyo umbuso odilize ilizwe, ilizwe linjenje ngenxa yezanu. Ngakho ke ukusukuma kwabo akuthembisi ukuthi kungaba lenguquko engazalwa khona lapho, kodwa khona kuhle khona lokho okuzaphuma yikho khona lokho nxa ngabe kungalandelelwa.
Enye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera uthi lanxa kuyinto enhle enziwa iphalamende, leli dale lilakho ukwehluleka ukuzithola impendulo.
Ngokubona kwami kuzaba nzima sifile ukuthi iphalamende izuze impendulo eneleyo uvela kuzesa lamanye amankampani anjengalawo, ngoba inkohlakalo leyi ayiqalele khona ezesa, iqalela phezulu. So kungenzakala sibili ukuthi iphalamende ngeke yathola impendulo efunakalayo.
Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Gata ngalolu daba. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulwisana lenkohlakalo kungakhathalekile ukuthi yenziwa ngubani. Ezinye izizalwane zeZimbabwe esezithe zaphindela ekhaya ngemva kokulahlekelwa imisebenzi emazweni afana leSouth Africa zithi impilo iyayisiba lukhuni ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi kanye lokuvalwa kwamankampani okwengezelelwe kumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Kubika ubatabile masuku.
Iningi labantu laphelelwa imisebenzi ngenxa yokuvalwa kwamabhizimusi emazweni wonke womhlaba ngeziqondiso ezahlelwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization bemanyane labo hulumende eze-COVID-19 lockdown. Ngenxa yalokho zithe seziyekethiswa iziqondiso zama-lockdown emazweni lawo, amanye amakampani ahle ehluleka ukuthi abuyele asebenze ngendlela eyayivamile ngoba umumo womnotho welizwe emazweni omhlaba usuwonakele. Omunye wabasakhulayo ophindele ekhaya evela eSouth Africa, umnumzana Mkhokheli Ndlovu, uchasisa ngobunzima abhekane labo.
Hayi, impilo yangkhona inzima. Sesizamile ngasegoli ngale sesixotshiwe imisebenzi ngenxa ye-COVID le. Manje sesibuya ukuthi sizozama langapha ekhaya. Manje hayi, ngapha kukhanya kuwesi. Angapha kuwesi phela, hayi, impilo yangkhona inzima kakhulu ngoba uyaswela yona imali yesinkwa nje ukuthi abantwana bedle. Hayi, impilo yangkhona inzima.
Unkosikazi Sanele Nyathi laye ophenduke ngemva kokuphelelwa ngomsebenzi eSouth Africa uthi akasakwazi ukuthi azame cebo bani.
Ukuphenduka kwami ngemva kokuphelelwa ngomsebenzi eGoli bengibona engani izinto zathola amathuba angcono lapha, kodwa yonke into isuka ibe nzima. Abantwana bakhangele mina, kodwa kathesi ukuthi ngizaqonda ngapi kunzima. Imisebenzi kayitholakali, ukuthengisa lakho kunzima ngoba sesibaningi, inzuzo yisintlutshwane and akula ndlela eyinye esingathola ngayo usizo.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Dumisani Nkomo njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Habakuk Trust laye ukhala ngesimo somnotho welizwe.
Umkhonomi weZimbabwe awanelisi ukuthi uthwale njalo umthwalo omunye wabantu abangasebenziyo ngoba vele sokulabantu abaningi kakhulu abangazake basebenzi. Kulabantu abaningi njalo asebayekela umsebenzi ngenxa yokuthi ama-industries yawavalwa. So kuzaba nzima kakhulu ukubana umkhonomi waseZimbabwe ube lo mthwalo njalo omunye wabantu abangasebenziyo. Mbona hayi, kuzasehlula lokhu sokudinga ukubana kube le-investment, kube le-production. Lokhu nxa kungekho kuzaba nzima njalo ubana ube lomthwalo wabantu abangasebenziyo. Singathi bangena ku informal sector kodwa vele iningi yabantu eZimbabwe siku informal sector.
Umnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi eNational Consumer Rights Association inakora uthi uhulumende kumele aphume lenhlelo ezilakho ukuphathisa uZulu.
I-COVID-19 ilethe uhlupho oluningi kakhulu yokuletha ukulahleka kwemisebenzi ukuvalwa kwamasektari. Ngakho ke uhulumende kuyadingeka ukuthi aguqule indlela kade esebenza ngayo, ancedise abantu ukuthi bakwazi ukuphila, ancedise amankampani amancane, ancedise amankampani amakhulu angakwazi ukuzimela ukuze avikele imisebenzi le abantu akade beyenza kulezo nkampani zingakalinyazwa yi-COVID-19. Lalabo abalahlekelwe i-income kumbe inzuzo kumele uhulumende abancedise, labo abahluphekile ndlela thile uhulumende kumele abancedise, ogogo abantu abadala abagulayo. Ngakho ke ezomnotho ibhajethi kumele iqondiswe ekuncediseni abantu ukuze bakwazi ukuphila.
Imizamo yokuxhumana logatsha olukhangele izisebenzi zikahulumende kanye lomphathi ntambo wamabhizimusi amancane yehlule ngoba bebengaphenduli incingo zabo. Kodwa nyakenye unkosikazi Sithembiso Nyoni ongumphathi ntambo wogatsha lwezamabhizimusi amancane wayeyazise iStudio 7 ukuthi abaphila ngokuthengisa bazaphathiswa nguhulumende. Abanye abaphila ngokuthengisa bathola okuyingcosana kwemali lezo ezazithenjisiwe kodwa iningi alilutholanga lolo ncedo. Isimo somnotho welizwe kanye le-COVID-19 sichiye abantu abaningi bephelelwe yimisebenzi bengisenelisi khona ukuthi baziphandele njalo imisebenzi ingatholakali. Iningi labantu lithi kusazoba lobunzima obukhulu hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasemhlubulweni wonke wangezansi kwezwekazi leli okugoqela laseSouth Africa lapho iningi elikade lisilela khona. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingubathabile Masuku.
Imuli kamuyi obe ngumlingisi odumileyo kufilimu yeStudio 263 uAninira obesaziwa ngokuthi nguVimpayi ithi izamelela impumela yocwaningo lokuthi ubulawe yini ingakathwali isidumbu sakhe sisiya eZimbabwe lapho esizancwatshelwa khona. Kubika uThuso Khumalo.
Isikhulume semuli yakonira umnumzana Simon Nyarugwe utshele Studio 7 ukuthi okwamanje basalindele impumela enhlolisiso eveza ukuthi umuyi ubulewe yini i-postmortem, ukuthi amalungiselelo omngcwabo lezinye zonke inhlelo kweyame kuleyo mpumela.
Takamirira ama-results e-autopsy postmortem kuthi yitwe.
Singavele sithole impumela yembangela yokufa kwakhe, sizothwala isidumbu sakhe sesiye ekhaya eZimbabwe lapho azangcwatshwa khona.
Then tinengeta kuzwa kuti zvinhu zvakamira sei.
Kucatshangelwa kuti ene ugongodwe ngamasela elokushini leBedford View eJohannesburg kodwa akakwabile mbiko ecacayo ngokuthi konke lokho kwenzakale njani. Umlingisi weZimbabwe umthusi Bashimane odume ngelithi Madlela uthi njengabalingisi badane kakhulu ngolahlekelwa ngomunye wabasungula ezokulingisa eZimbabwe esasemncane kakhulu.
Siyabona ukuthi sizwe sisenhlungwini kusho ukuthi udlala ichaze elikhulu kakhulu. Imisebenzi yomuntu ivela kakhulu mayeselele. Kubuhlungu ukuthi uhambe esesemncane kakhulu kodwa sikhala kakhulu nefamily yakubo sithi ngabaduduzeka nkosi yami. Ngoba kubuhlungu kakhulu kulahlekelwa ngumntwana. Abaduduzeke nesizwe sonke siduduzeke isizwe seZimbabwe. Aphumule udadewethu aphumule uAnna.
UAnna wazitholela udumo ngesikhathi engumlingisi emdlalweni kamabona kude osaziwa ngokuthi nguStudio 263 ngeminyaka yabo 2000. Ekusukeni eZimbabwe uAnna waqhubekela phambili elonda italenta lakhe waphatheka emdlalweni yabo mabona kude lapha eSouth Africa. Uphinde waduma njalo ngo-2017 ngesikhathi ebhalela uGaza luzokuthekela eZimbabwe ukuthi lungavumeli umgidi owaziwayo la eSouth Africa uzodwa wabantu ukuthi ayiphatheka emkhosini weHarare International Carnival. Lakanye uhulumende wacina emalele uzodwa ukuzogida kulo mkhosi. EZimbabwe imuli kamuyi ibuthene eManyame Park kanti ke lapha eGoli ibuthene eBedford View lapho abehlala khona labafowabo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
ukuzipheta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa namuhla wamukele amanye njalo amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 athengwe nguhulumende kwele China kanye laphiwe iZimbabwe nguhulumende walelo lizwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo Montungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.